Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
I think yasvika nguva yekuti tingepiwa magarnishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, sarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu, taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara tinourayisa vanhu.
Kanzuri yeguta reHarare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga.
Vakakuvara zvakanyanyisa, gumbo ravo remwari dzikutogona kufamba. Pandapedzera kuvaona nhumbi dzavo dzose dzakazara ropa, maoko avo anga akachekeka chekeka. Havana kuda kundivhurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo.
Mukuru wesangano rinomirira varayiridzi reATUS anosungwa ukuwo gweta rake richirohwa nemapurisa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yavo yave kuda kuti mutemo uvandudzwe kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. VaGomba vanoti vakatosuma gurukota rezvimatunhu vaJulai moyo avo tisati tisina kukwanisa kubata. Asi kanzuru inoti mari yezvikwereti inosvika bhiriyoni imwe chete. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba.
Tine mazuva mashoma tinogara tichigadzirisa kuti mudziyo wedu uramba uchishanda zvakanaka. Machemicals tiri kutenga nemari yatichitsvaga sekanzu. Apo nepapo zvinotinetsa, asi tiri kumiramira tichitenga. Saka tinongokurudzira vagari kuti vabhadhare mitero, nekuti kana pasina mitero hapana machemicals, and kana pasina machemicals hapana mvura. Kana pasina mvura vagari vanotambura. Ende vagari ngavanzwisise kuti kutakura mugomo kubva nawo kubhohoho, kutakura mugomo kubva nawo kutsini zvinorwadza. Ende taruza maawazi akawanda atingati maproductive awazi. Saka ngatitei tibatane tigadzirise sekutaura kwandakamboita kumasuro. Zviri nani kubhadhara $30 yekutora yekuti kanzuri itenge mishonga pane kuita mwedzi uchingotakura mugomo uchitsvaga mvura uchiwesta peturu uchitenga mvura mumastore yaakudhura kudai. Saka tinongokurudzira vagari kuti kombeyaiwo zvamuri kuita zvekushandisa mawazi akawanda nezvatisi kuita isu, zvekuti dai tatangowirirana tangofamba pamwe chete mvura yabhadharo.
Ivo vanhu vane zvikwereti zvakakura zvakadii kukanzuro zvemitero?
Vane bhiriyoni rimwe chete.
Vehurumende vari kubhadhara wera?
Hurumende yakabhadhara chikwereti chayo chachiri about 26 million vakabhadhara. Tasarirwa nemabhizinisi nevagari. Saka ndakambotaura naminista Julai Moyo ndikati I think yasvika nguva yekuti tinge tichipiwa magarnishing powers yekuti vanenge vasingabhadhari tovateerera kumaaccounts kwavo, nekuti tikasadaro tinouraya vanhu kana mvura isipo zvirwere zvinouya. Saka isini kusarudza kuti toita sei, tiri kusarudza kuteera mari dzedu dziri muvanhu, taramba kusarudza gwara rekuti tiregere kupa vanhu mvura nekuti vanhu vasingabhadhara tinourayisa vanhu. Saka gwara ratasarudza sekanzuri nderekuti aiwa isingatiteerere zvikwereti, nekuti kune vamwewo zvakare vanotoenda kumahoridhe vasingabhadhare kanzuri. Vanoenda kumahoridhe kana kunze kwenyika uko mumachechi mumachii. Tikukurudzira vanhu vavo kuti tisiyai mabhadhara zvikwereti zveguta, kuitira kuti musadzoke kuhoridhe vanhu vaakufa nezvirwere. Kana ari mufundisi kana ari chisiyai mabhadhara mutero wechechi yenyu, kuitira kuti musadzoke ikoko vamunoparidzira vaakurwara nekorera. kana ari business man kana woman siyai mabhadhara mutero musati maenda kumahoriday kuitira kuti pamunodzoka musasvike vashandi venyu vaakufa nezvirwere zvekorera mobudisa mari dzakawanda kutsvaga kuti toviga munhu sei toti hande tinoungana tisanga tichikwanisa kutora mukana uno wekudzivirira kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka nekubhadhara mitero saka ngatibhadhare mitero zvinhu zvifambe zvakanaka tikwanise kutenga makemicals tikwanise kupawa mitero ndo meseji yangu kuvagari.
Saka vamoyo vakapindura here panyaya yechikumbiro chenyu chekutora mari ichi kana kuti chekuganisha ichi?
Vakatozviona uri muono nekuti izvi zvandikutaura izvi zvinhu zviri kuitika kuna naamerica kuna nabritain kuna naaustralia kuna nanyika dzekunze kuaivhen kuna nasouth africa zviriko saka taakuda kuchizvitora tozvisa muno kuti tinzwisisane kuti mitero inoda kubhadharwa kuitira kuti zvinhu zvifambe nekuti haukwanisi kukomplaina kuti zvinhu hazvisi kufamba mvura haipo iwe usina kubhadhara ende haukwanisi kutarisira kuti mvura ngaiuye iwe usina kuisa ruoko saka nyika yedu haingava tisine nzira idzodzo saka takataura navo kubulawayo tikanzwisisana saka vaa kuchichinja mitemo kuti inge ichisuta zvatiri kutaura izvo zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka tiwane maganishing power.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiriri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vakasungwa muHarare nezuro vakazoregedzwa mushure mukubhadhara mari yokubvuma mhosva. VaMasaraure vati gweta ravo vaDoug Coltart vakarohwa zvikuru nemapurisa. Tatadza kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi uye pataenda pamhepo vaColtart vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Handina mhosva yandaziviswa kuti ndasungirwei ndangotorwa nemapurisa vangonditi tinoda kukupanisha toda kukufikisa mushure mekunge ndanga ndingorimo mugwagwa ndichibatsiridzana navadzimai vangwanga vachida kupaka munzvimbo yandiya necongestion muna George Slindika ndikapedza zuva rose ndingori muutapwa mumapurisa magweta rauya richida kundipa chikafu nekunda kunzwa mhosva yandapara rikazvambaradzwa zvakanyanya nemapurisa rikabuda ropa rakawanda rakakuvara gumbo vadhakota vanga vauya vaJeremiah Bhamu zvakare veZimbabwe Lawyers Women Right vanga vauya kuti vandibatsire zvakanyanya vakaramiswa kundiona saka ndatozongotanga kugadzirirwa mhosva nguva yandanga ndava kuiswa muchitokisi ndo pavazoungana vamapurisa vakati ndikazonzwa kuti ndandava kupomerwa mhosva yedisorderly conduct asi inoyo mhosva yandanga ndisina kupara yandoramba ndichiinzisita kuti handina kupara.
Mabvumirei kubhadhara mari yokubvuma mhosva imwe musina mhosva yamapara?
Mhuri yangu yanga ichishungurudzika zvakanyanya. Ndatorwa pamberi pevana vangu vachiri vadiki vangasara vachichema vadzimai vangu vachichema ndaane nguva yakawanda yandinopesana nemhuri yangu ndichingosungirwa nhando nestate yedu saka ndaona kuti ndinoramba ndichivapanisha ndichiramba ndichivashungurudza ndikangoshingirira kuti ndibhadhare ndaziviswa nemagweta kuti pachiri nemukana zvakare wekuti tinokwanisa kuzoita neapplication yekuramba kuti kubhadhara kwataita handina kubhadhara ndakasununguka ndichibvuma mhosva asi kuti ndaa ndichimanikidzwa nenyaya yemaconditions yekuti mapurisa ari kutoitora sedokupanisa kwangu achitaura kuti unenge watorara muchitokisi mazuva maviri inoyo nguva yokuti hauna rimwe basa rauri kuita tichitarisawo kuti seunion tine gadziriro dzekongres yedu zvekare saka mazuva ose wayo unenge wadya wagara muchitokisi zvinotidzorerawo kumashure basa ratiri kuitawo seorganization zvakare zvichiwedzera kuparadza mhuri yangu yagara iri kungoshungurudzikwa nestate pese pandinopambwa ndichifarirwa mumatirongo.
VaDoug Coltart vakadini? Vakakuvara zvakadii?
Vakakuvara zvakanyanyisa gumbo ravo rimwe haritsi kutogona kufamba panda pezera kuona munhu bidzavo dzosedza dzakazara ropa maoko avanga akachekeka chekeka havana kuda kundifurira kuti ndione maronda ose anga ari pamuviri pavo asi vanga varatidza munhu ari kushushikana nekumarwadzo akanyanya vachitadza kufamba vachikamhina zvakanyanyisa ndazombotaura nemhuri yavo vakanzi vari kuendeswa fomunhu vanotsvaga nachiremba kuti vakwanise kurapwa usiku uno wakazonorapwa usiku ihwohwo tichazoona kuti zvange zvazofamba sei asi chanyanyozoita kuti tizosvika pakubuda inyaya yekuti kubva muna January gore rino hurumende iri kuramba ichindishungurudza ichishungurudza mhuri yangu ichindiabjecta pamberi pemhuri yangu mwana wangu chaiye asvika pakubvunza kuti ko mapurisa anokusunga vanhu asina mhosva zvaita sei zvino iye zvinhu zvandishungurudza kuti ndirare kumasevesi ndaigona kurara ndakamirira kuenda kudare musi wemuvhuro asi nenyaya yekutambudzika kwava kuchiitika mhuri yangu ndasvika pakungomanikidzwa kuti ndibhadhare kubvuma mhosva yechinhu chandaa ndisina kupara inove nyaya tiri kuenda nayo kumakotare tichitaura kuti kubhadhara mu takabhadhara hongu asi under duress nekuti taiziva kuti hapana mhosva yataita saka magweta ezimbabwe lawyers for human rights vanga varipo vandikurudzira kuti ndibhadhare kuti tichawirirana kuti tikabhadhara tozochallenja tichireviewa process nekuti ivo vanenge vachishandisa cohesion yekuti uchaita weekend yese uri muchitox apa mhuri yangu ichiwedzera kushungurudzika nemwaka zhinji yandinombopedza ndisiri navo ndakavharirwa mutrongo nemhosva dzakasiyana siyana
saka pari zvino munomiswa mberi kwedare redzimhosva rini
handisi kumiswa kudare redzimhosva ndazomanikidzwa kubhadharisa mari yekuti tibvume mhosva kana ndarega kubhadhara mari zvaizoita kuti ndirambe ndiri muusungwa izvo zvaizonyanyowedzera kushungurudza mhuri yangu saka nenyaya yekuda kwemhuri yangu ndazongo mara tabvisa mari asi isu tichazenge tichienda kunoapila panyaya yeadmission yekuti kungobvumhosva under duress nenyaya yekuti ndo mashandisiro avanoita chisimba chavo chemapurisa kana vakushungurudza vaona kuti nyaya yanetsa vanga vachiti handingangokurege uchienda kumba unofanira vange vatobhadhara something asi vanga vakubvuma zvavo kuti hatina mhosva mushure mekunge vakubvumirizwa nemagweta ose azouya anove magweta andiri kutenda vaswera zuva rese vachimbeya pamarare central kushingirira kuti ndikwanise kuriliswa
mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7 nyika dziri muchibvumirano cheAfrican Caribbean Pacific neEuropean Union dzatenderana kuti chibvumirano chekudzidzana ichi change chosvika kwamvura yacheka makumbo gore rinouya chimbowedzerwa nguva nhaurirano dzichienderera mberi izvi zvakabuda pamusangano wenyika idzi wange uchiitwa kuKigali kuRwanda nhengo dzedare reparamende nhatu mbiri kubva kuZANUPF kusanganisira Senator Mike Nyambuya nemumwe chete kubva kuMDC vaTrevor Saruhaka dzange dziri kumusangano uyu muna 2000 ndimo makanyoreranwa chibvumirano chekutanga chemakore makumi maviri hatina kukwanisa kubata vanyambuya asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaTrevor Saruhaka
izvozvizvi nhaurano dzapa chidanho chepamberi chekugadzira umwe urongwa izo agreement yakaitwa muna 2000 yekukotono yakusvika pamapendero saka tarisiro iripo ndeyekuti vachatadza kubata deadline yavo yekuti February pange paina agreement nyowani saka pakawiranwa kuti ichambopfuurira iyoyo kotono kusvika mukupera kwegore rinouya zvinopawo mukana wekuti deadline yaapo yemuna May next year pange paine umwe urongwa hunyowani wekuti nyika idzi dzeACP neEU dzingadyidzana sei
konyaya yebrexit yakataurwawo here nezvayo nekuti tiri kuonaka kuti Britain inenge ine urongwa hwekuti ibude mugungano reEU
pano dzimwe pfungwa dzekuti Britain inenge yakuda kutaura yega pamwepo isiri muEurope yakutaura neAfrica yega yoda kutaura nemaCaribbean states yega nazvo nekushanduka kurongoita nenyaya dzemigration immigration zviri kunetsa kuEurope uko dzimwe nyika dzinenge dzaanewo mamwe mafungiro saka tirongoti ramangwana reupenyu hwemaACP countries neEU rakakosha kuti vanhu varambe vachinongedzerana vachipana pfungwa vachiona kuti vangasimbisa sei nekurerutsa upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zviri kushanduka zvakawanda nyaya yeclimate change nyaya yeimmigration nyema human rights, nyaya kubvisa poverty. Do misoro mikuru irunyanya kutariswa nezvayo ku ACP iyo ikoko.
Ko nyaya utongo wejekerere.
Zvimwe zvinhu zvanga zvichitariswa zvakare. Inyaya yekuti democracy ingasimbaradzwa sei kutongwa kwejekerere. Mukati menyika dzeACP EU pachitariswa zvakare nyaya yemasaisai social media kuti yakanaka here kana kuti yakashata. Asi unoona kuti mumadebates iwawa zvinenge zvichingomira dzimwe nyika dzinoda kudzvanyirirana zvakanyanya, inenge dzichisimbisa nyaya yekuti havatombodi kuti social media ipiwe mukana, vachitsananguravo matambudziko ekuti pamwe paya pasocial media pari kubuda masoko ekunyepa, masoko ekutyidzira, uyezve vamwe vari kuishandisa social media kuita nyaya yechitororo terrorism iya. Zvataiona zvaiitwa neISIS kuti aitobudisa mifananidzo ichigura vanhu musoro, ndomo zvinhu zvakashatira social media. Asi pamwe pacho munoonawo kuti social media yakanaka nekuti inopa vanhu mukana wekuziva zviri kuitika nguva iyoyo.
Ko Zimbabwe inopindawo papi chaizvapi?
Nyika yakafanana neZimbabwe inewo matambudziko ekuti haina manhepfenyuro dzakawanda dziri private dzakazvimiririra dziri independent. Masoko mazhinji emuZimbabwe anongobva kuhurumende nemaradio station neTV nemapepa anotsigira hurumende. Saka pakashaikwa social media munzvimbo dzakaita dzakadaro, unoona kuti vanhu vanongoramba vachinyeberwa vachinyeberwa. Saka pakawane kutaurira kudibheta nyaya iyoyi, zvichingoragidza kuti vamwe vakabudisa kuti zvakanaka, vamwe vari zvakashata. Asi social media haichatodzoki kumashure nekuti yatopo, inobatsira pakubudirira teknoloji chayo chayo iri kushandiswa musocial media imomo.
Nengo yedare raparamende vaTrevor Saruhuka vange vari panhare kuKigali kuRwanda neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yokudzoka kuZimbabwe kwemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantine Chiwenga. MuDaily News mekare mune nyaya inoti vakuru muZANU PF vave kutya kuti vaEmerson Mnangagwa havana kuchengetedzwa zvakakwana, zvichitevera kuridzwa kwakaita pfuti kuState House svondo rapfuura. MuNewsday mune nyaya inoti mapazi eZANU PF mudunhu reMashonaland East azivisa kuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vavachatsigira kuve mutungamiriri pasarudzo dza2023. Chronicle rinoti kanzuru yeguta reBulawayo yatangiza kuisa mamita emvura matsva padzimba. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ola 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 kwazuva pa Studio 7 apo anandi Professor Liwa yevanava vari parangu pa Pretoria. Anonzi Chiwenga uyu ndi Vice President muZimbabwe kana kuti ndi Vice President wavarwere, because since akangozwa imu ndi Vice President anongoramba angori kuchipatara nguva zhinji kuchipatara sezvichimbodaro. Apa futi vanorapirwa kuChina. Nyika yeZimbabwe ine madokta akawanda vadi kurapirwa muZimbabwe mwacho nekuti munodhura handichi. Munangarwava vachitadzavanga vangosiyana nazvo kutonge nyika izvi. Vazvitadza vazvitadza vambozama bhati vazvitadza. Petro nongokwira mutengo, dhiziri mutengo. Zvinorape kuti chii munyika yeZimbabwe izvozvo? Apa vanogadzirazve mari dzimwe nyowani dzichingobuda dzichingoenda dzichingobuda dzichingoenda. Inyika yekure vakambozwa noita magadzirira vanenge mari dzavo dzokungowanda izvi. Zvatadzika zvatadzika zvingavazame zvimwe zvinoita.
Magadii magadii. Hai ndinoshamiswa zvangu neuyo wamunodaidza muchiti muzvina fundo love more madhuku. Kunyange zvazvo ndisingazivi kuti fundo yacho yaakafunda ndeyechii. Maybe yekutengesa yatingawirirana. Nekuti kana kuri kufunda chaiko chaiko kwatinotarisira hedu isusu vamweka, munhu akafunda chaiye haatauri zvinhu zvakararadza sematauriro aanoita aya ekuti hanzi hee MDC ngaiuye kupolad hee zvako iwo ndo ari kutomisa zvinhu. Nekuti isusu munyika muna vatungamiriri vairi Munangagwa naChamisa, mune mapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika. Saka kana akatorara nekufunda kwacho kwamunomuti akafunda ikoko, anototi iye ane bato yeye, bato rinovhoterwa nehama dzake chete. Munhu ototaura kuti ndine bato, hakusi kurota here ikoko kutipedzera nguva? Ndo vanhu vanotengesa ivava. Ikopolad kwachinoko anoramba achikokorodza kokorodza vamwana kuti ngavauye ikoko. Kana iye achidya achizvimbirwa ngaadya akanyarara ikoko, kwete kuti nyangadza. Nhaurirano dzavo zvavakatanga kuita musangano wavo wechipolad ichocho chii chisvini chatakaona chakaitika? Hapana. Isusu nhaurirano dzatinoziva isusu kadzinongofamba ndedzo varume vairi ivava, Munangagwa naChamisa. Nekuti takazviona isusu tinoumboonazvo pakataurira navatsvangirai naava Mugabe. Zvino hazvinombotora mwedzi kuti zvinake. Ivo chipo vakasotanga nechipolad chavo ichocho chii chakachinja chatakaona chisvini chakaitika? Kana kutoti zvinhu zviri kutoramba zvichioma, fuel ichikwira every week. Kwati hanzi munhu anotaura kuti hee nharurano nekuti mapata akawanda chichi. Vedu vega, musati imimi kana muchizvimbirwa dzimba dzenyuka moda kutitaura zvinhu zvinotinyangadza panapa imimi. Idyai makanyarara kuchipolad kwenyuka kwamuri kusoro kuchimbatiswa maruva.
Makadiko pastudio 7 apo vashamari vese. Singadi kukudomera mazita nekuti aiwa munotibatira basa rakawanda rakanaka chai chaizvo. Nhau yangu iri pamusoro pezanupf nepoland yavari kuita iyi. Zviri kuitwa naed izvi zvakafanana nemudbc anoita musangano nevanhu vasina mombe. Chero mudbc uyu akataura kuti pakuti akudhibhisa mombe pagore vese vanongobvuma nekuti havana kana mombe havana basa nazvo. Chavanongoda chete kungogara vachidya mari ndosvitozonana madhuku izvi. Ndosa muchiona vachingondenderedzwa nezanupf vachingoti zvikuitwa nezanupf ndizvozvo zvakazodaiso. Ndosamuona ana gutu vakutaura kuti vanhu vakaivhara rodhi vamwe vaitadza kuita mabhizinesi. Musuna apa ndio vaivhara rodhi vachipiti masankishoni ngaabve. Kune rodhi yavaidzo vaivhara vanhu vese vanga vasingadi kuenda kunopemberera masankishoni avaita zvo zvaita zvizvi. Nhasi uno ndopavanonzwa kwachitaura hanzi kuvhara rodhi kwakaipa. Saka iyi Poland yavo iyi haibetseri ende vachamisa ngavaramba vakatsika pavakatsika ipapo. Havangadaidzi utanzi marwa nhamwadzo marwa muri vairi mangu vanonzwiwa kumba kwangu nditaurirani. Hazviiteke izvozvo. Saka zanupf anichakatanga ndochakachenjedza. Saka varikutamba nenguva neavo vari kuti hanzi vada kutungamirwana nakasuku here kasuku. Hatichadi kuzimbabwe kunzwa zvanhu zvezanupf akamboenda kuzanupf hachaditi. Taakuzviziva kuti stai rezanupf chere ukabvani ukavayani kwai ndo hunhu hwavo. Kana ivo mayuth ava vachida kuti vada kutungamirwana vana vechidiki aripo mukomana anonzi Chamisa uyu ndipasta futi zvakare. Munhu anotooneka namatauriro aka nevision kunotoona kuti kwatiri kuenda ndekupi, kwete vamwe vese vauta vane zvavo vanhu vezanupf.
Masora sei kopa studio 7 apa masora sei. Mukoma Jonga maita zvenyu panhau yekerekeyo. Vakawanda havo havazvibati bati kuti nhau yekereke inezvotino zvainotitaurira mukati mekurarama kwedu. Asi avo vamashedza avo vanga vasinganyatsokududzira chaiko chaiko zvamava muchinyatsokutaura poindi yenyu yekuti makereke wai achiwanda. Vanga vasingatauri chaiko chaiko kuti zvinoitirwei kuti vamwe vaende kuchechi nesande vamwe nefriday. Izvozvoizvo vanga vafarwa kutiudza kuti zvinoizvozvoizvo zvakaitirwei. Tokumbira kuti dei mangowedzerawo mazuva ekuti matipawo chirongwa chekereke musaziita nesande chete. Tokumbira kuti mutiwedzerewo mamwe mazuva kana kuti even hayo chishanu mutipavo chirongwa ichocho tombonzwawo kuti vanenge vachiti chii. Nekuti munenge muchitigurisira panzira hatizonyatsokunzwisisa kuti zvive zvakamira sei. Tinotenda.
Makadini henyu muri yestudio 7? Zita ndinoitwa zvawada ndiri kucape town. Ndaichidawo kutaura panhau yezviri kuitika kumusha uko. Zvose zvinhu zviri kuitika kumusha zvinotongoonekwa hazvisina kana od. Nokuti Munangagwa chaiye chaiye pachake unototaura zvake unomanyira kutumidza semazita edzirodhi nezita rake. Ne2 days ava muofisi ototumidza mazita mudziroti kuziva kuti haasiri kuchovha ari pabasa iroro. Saka achidawo seyaisa mazita kutongokambira imwe kutongoti awara zvake zvokuda kuti hanzi regai ndiise mazita. Unozviziva kuti unobva. Saka hazvitinetsi totozviziva ndekuita kuvashaya. Hapana kana chaamboti ambovaka kana kuextenda road ipi zvayo kana mudhuri upi asi otoisa mazita ake. Saka kuita kuvashaya tinovaziva.
pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakafa mushure mokudonha kwendege munzvimbo inogara vanhu padyo neguta reGoma muDR Congo. Mutauriri wehurumende unoti vanhu gumi nevanomwe nevatyairi vaviri vakange vari mundege iyi vakafa pamwe chete nevanhu vanomwe vakange vari pasi. Pope Francis vari kushanya kuJapan kwemazuva mana. Nezuro vakataura kuvatendi vavo kuHiroshima nekuNagasaki vachishora zvombo zvenuclear. Pope Francis vakakurudzira kuti vatungamiriri mune zvematongero enyika varegere zvezvombo zvenuclear uye kuti varegere kukwikwidzana mukugadzira zvombo zvehondo. Vachienda kuJapan, Pope Francis vakapfuura nekuThailand uku vakaparidza pamusoro pokugarisana zvakanaka pakati pevanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbovemeya veguta reNew York vaMichael Bloomberg nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vape kukwikwidza kuti vapiwe mukana nebato reDemocratic Party kuti vagozokwikwidzana navaDonald Trump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaBloomberg vati vari kukwikwidza kuti vagadzirise zvinhu muAmerica. Vati ruzivo rwavo rwemabhizimisi, kutonga nekubatsira vanhu kwavari kuita zvinhu zvinoita kuti vave munhu anogona kugadzirisa zvinhu uye anogona kutonga zvakanaka. VaBloomberg vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni makumi mashanu emadhora. Vaimbove bato reRepublican Party asi iko zvino vamira neDemocratic Party. Vachiparura urongwa hwavo hwekukwidza, vakabvisa mari inoita makumi matatu emamiriyoni emadhora kuti vakwezve vanhu patelevhizheni, mumaredhiyo nemumapepanhau. Zvondarapfuura, vakakumbira ruregerero kuvanhu pamusoro pechirongwa chavakamboita vachiri meya, icho chakazopedzisira chave kushandiswa zvisakafanira pavanhu vatema nevamwe vasiri vachena. Amai ndakanaka kambo kanobva kuna fungisai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeguta reHarare inoda kubvumirwa kuti vane zvikwereti kwairi vatorerwe mari mumabhanga. Mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi anosungwa, ukuwo gweta ravo richirohwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.